Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri zvita 7 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dambudziko ririko nderekuti manesi acho haamo munomunyika. Tinogona kuadvertisa, hapana vanopindura kana taadvertisa. Vamwewo ndevekuti kana taadvertisa vakaapplya havasi kuzotora mabasa acho. Vamwewo ndevekuti vakauya vanongogara 1 month, 2 months vobvavaenda.
Kanzuro yeHarare inoti iri kupinza basa vakoti vanodarika 300 kuitira kuti vagari vemuguta vava neutano hwakanaka.
Zvinoshamisa kunzwa kuti bhazi rinotengwa ne 20,000 RTGs, mari isingakwani 200 US. Shuwa ipapa hapana, hatitombofari zvachose isu vagari.
Vagari vekumasvingo vari kudyira kanzuro yavo marasha mushure mekunge yatengesa bhazi rekanzuro nemari inoita zviuru 20 zvemaRTGs. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 horamba huchikwira munyika. Indo yemimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti iri kupinza basa vakoti vanodarika 300 nevamwe vashandi veutano muzvipatara nemakirinika ayo, ichiti iri kuita izvi kuitira kuti vagari vemuguta vava neutano hwakanaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Danho iri rinouya mushure mokunge vakoti vakawanda vasiya basa mumakirinika nezvipatara zvekanzuro vasingafare nemari dzavaitambira pamwe nekushaya zvikwanisiro zvekushandisa pakuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19. Mukuru anoona nezveutano muHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti basa rinogona kufamba zvakanaka kana vakawana vakoti vavari kudava.
Dambudziko ririko nderekuti manesi acho haamo munomunyika. Tinogona kuadvertisa, hapana vanopindura kana taadvertisa. Vamwewo ndevekuti kana taadvertisa vakaapplya havasi kuzotora mabasa acho. Vamwewo ndevekuti vakauya vanongogara 1 month, 2 months vobva vaenda. Asi tiri kutarisira kuti tikakwanisa kuwana vese vatakaadvertisa, service delivery inogona kuita zviri nani. Tinokwanisa kuvhura makliniki yedu yese nemamwe atanga takavhara, tokwanisawo kupa service kuvanhu iri nani pane yatirikupa izvi.
Vati pari zvino vane vakoti 400 uye kuti makiriniki nezvipatara zvavo zvishande zvakanaka pasina dambudziko panodiwa vakoti churu nemazana 200 nemachiremba 30. Asi vati sekanzuro vanopa utano kune veruzhinji vasati vaendeswa kuzvipatara, nekudaro vanoda vakoti vakawanda.
Manesi ndo anonyanyoita basa, machiremba ndo vanenge vachitaridza kuti direction yatinoda kudai ndei. Saka machiremba anenge ari mashomu. Dai kuri kuti tinowana machiremba anokwana kuita ivo 35 vacho vari maspecialist kunyanya-nyanya ekumadzimai kumaternity vari maobstetrician, kuti tikwanise kuita masiza vanhu vasaende kunana mbuya nanda, vasaende kunana Harare Hospital. Vopota vachingoti vakasvika sei pamabhuku paye vanoitwa masiza avo, vanobatsirwa kana madelivery ari complicated aye. Ndo zvatakazvitarisira. Saka machiremba akasvika 30, manesi akaita 1200, mafarmacists tikaitawo kana 10. Anokwanisa kuti kumadistricts kwese kunenge kuna pharmacists, kwozoita pharmacists anenge ari kumain pharmacy. zvinotibatsira kuti tikwanise kudeliver services zvakanaka.
Sangano rinomirira vakoti munyika reZimbabwe Nurses Association vaino kidongo vaudza Studio 7 kuti chinoita kuti kanzuro yeHarare ishaye vakoti inyaya yekuti muhoro yayo iri pasi uye haibhadhari vashandi nenguva.
Tikatarisa isusu City of Harare yane nguva isikabhadhari zvakanyatsonaka zvekuti mwedzi nemwedzi mari yavo haiuyi mwedzi nemwedzi kuna ana mukoti. Uyezve tikatarisa mari dzavanotambirisa mazuva ose adarikawo dzanga dzakaita shoma mari dzavaitambirisa ana mukoti. Zvinova izvo zvakaita kuti vatizwe naana mukoti vachibuda vachienda kunze kwenyika nekuenda kumwe kumaprivate sector vachibva muCity of Harare.
Vaenderera mberi vachiti vakoti vakawanda vari kubuda munyika vachinotsvaka mafuromanyoro kunyika dzakaita seNamibia, UK, Australia nedzimwe.
Tiri kuona vana mukoti vazhinji vakasiya mabasa vachienda kunze kwenyika seNamibia, nana UK, kunana Ireland, kunana America, nekuti kune muhoro iri nani kudarika iri kutambirwa muno munyika. So izvi zvaita kuti munhu wese akadzidzira zvekurapa ana mukoti nana chiremba vaende ikoko nekuti mari dzedu tikatarisa muregion muno musouthern region Zimbabwe is one of the country ine vashandi vari kutambira mari dziri pasi pasi kudarika vamwe.
Kanzuru yeHarare ine zvipatara zviviri zvinoti Beatrice Infectious neWilkins, kozoti makirinika makumana nematatu anosanganisira yekumabvuku iyo inoshandawo sechipatara. Mumakirinika aya munogara muine mitsetse yakareba sezvo muine vakoti vashoma. Izvo zvave kudzorera kumashure chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangodla.
Vagari vekumasvingo vari kudyira kanzuro yavo marasha mushure mekunge yatengesa bhazi rekanzuru nemari inoita zviuru makumi maviri zvemaRTGS, vagari vachiti mari iyi ishoma zvikuru. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Kanzuro yakazivisa mumusangano wekupera kwemwedzi kuti yakatengesa bhazi iri nekuti ranga rachembera uye rava kunetsa kugadzira kana rafa. Asi vagari vanoti kunyange bhazi iri range rachembera mari yarakatengeswa naro ishoma zvikuru. Mumwe mugari wemusha werunyararo West vaGregory Magovati vakashamadzwa zvikuru nemutengo webhazi kunyange hazvo ranga rasakara. Vatiwo bhazi iri raibatsira vagari pakuvatakura munguva dzerufu pamwe chete nevashandi vaienda kumabasa.
Nyaya yakabuda mufull council meeting yeguta remasvingo svondo rapfuura haina kundibata mushe somugari. Chinonyanya kundigumbura panyaya iyi ndechekutizvo vagari havana kunge vazivisiwa nezveurongwa hwemudziyo wavo kuti wakamira sei. Pana chataiziva isu kuti pane bhazi rinoda kutengesewa rini uye nani. Chepiri, mari yarakatengeswa nayo haikodzeri kuti mudziyo mukuru wose wonzi waitwa $200. Bhazi iri raibetsera isu vagari pamwe chete nevashandi vekanzuro. Ndo raitakura vashandi kuenda kubasa nekudzoka munguva yanga yakaoma yeCovid panova painesa transport. Raitakura vashandi kuti vakwanise kutipawo service delivery iri nani. Chepiri, yaibetsera isu vagari kunyanya panguva dzendufu patitasiwa nehama dzedu. Ndora itakura vaya vanenge vachema hama dzavo dzavasiya kuinda nekudzoka kunzvimbo dzekuvachengetera.
Mumwe mugari varudika muzonda vati mari iri kutaurwa yakatengeswa bhazi iri inokwana kutenga vhiri rimwe chete rebhazi iroro nekudaro panofungirwa huori.
Zvinoshamisa kunzwa kuti bhazi rinotengwa ne20,000 RTGS, mari isingakwani $200. Shuwa ipapa hapana, hatitombofari zvachose isu vagari nekuti kana monzwa kuti vhiri 1 chairo chairo rinotoita 150 vhiri 1 rebhazi, kozonzi bhazi rose ratengeswa ne200 RTGS. Bhazi iri ndoranga richibatsira vagari panoitika mazindufu, panoitika zvese zvine magathering, raitobatsira pakufamba chero richifamba haro zvishoma nezvishoma asi raisviki. Isusu tida kuziva kuti akaritenga ndiani uye zvakatengeserwa nani.
Meya wemasvingo vaColin Maboke vati hapana hori wakaitika nekuti bhazi iri rakatengeswa zviri pamutemo paitwa chisungo chemusangano wekanzuru uye vakatevedzera mitemo yose yehurumende yekutengesa nayo kana vachitengesa zvinhu zveruzhinji.
Ichokwadi kuti bhazi rakatengeswa, but rakatengeswa after resolution uyezve nepermission from the ministry yokuti tidispose mapublic assets. Bhazi rakanga rakura rari singachakwanisi kuramba richishanda nokuti pa resolution takati kana tinge tatengesa bazi tozotsvaga imwe mari yokuwedzera kuti tichitengawo bhazi rinoenderana nenguva inei. However, ndisandaona zvangu formal report kubva kuna auctioneer yokuti wakaritengesa nemari, but chatikangonzwa ndechekuti bhazi rakatengeswa nemuRTGS. Saka takangomira takagotipa proper report yake. Kana azotipa report yake ndipo patinozotanga kuona kuti tozofambisa sei. But as of now bhazi takarichengeta harikwanisi kubuda tisati taona report. Bhazi tinaro iko zvino.
Asi sazvigaro vesangano rinomirira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Repairers Alliance kana kuti MURA vaThomas Mbeto vati kunyange kanzuri yakatevedzera mitemo yose vagari vakawanda havasi kutsikana nemutengo webhazi uye kusavatsvagawo pfungwa dzevagari vasati vatengesa bhazi raivabatsira.
Zvinhu zvinotirwadza mukoma godi kuti bhazi rine mavhiri ose anofamba rinotengeswa less than $200 ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti isu sevagari hatina kukonsultwa kuti bhazi riroda kutengesewa richitengeserwe chii. Hongo vanotiroda kuti vazotenga rimwe, zvino vangatenga rimwe ne less than $200 here. Ipapo sevagari ndo patinonyunyucha kuti aiwa hazvigoni kuti zvinhu zvakaita saizvozvo. Hatizivi futi number 3 kuti munhu akatengeserwa bhazi iroro ndiani, zvaita sei. Hongo process yakateredzerwa, but isusu zvinotirwadza sevagari kuti bhazi rotengeswa for less than $200, hazvigoni zvinhu zvakaita saizvozvo.
Vagari ava vanoti munhu akatenga bhazi iri zvakafanana nekupiwa mahara nekuti muRTGS zviuru makumi maviri imari shoma zvikuru. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Bazi rezveutano razivisa nhasi mangwanani kuti vanhu vatatu vakafa nezuro necovid-19 uye uwandu hwevanhu vakawanikwa vaine denda iri nezuro hwakakwira zvakanyanya kusvika pazviuru zviviri nemazana mashanu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 2555. Izvi zvakasiya vanhu vafa necovid-19 vave pazviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu kana kuti 4713. Kuchitiwo vanhu vabatwa necovid-19 kubva patanga chirwere ichi munyika vakasvika pazviuru zana nemakumi mana nechimwe nemazana matanhatu nemumwe chete kana kuti 141,601. Vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana masere nemakumi masere nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 3,882,255 vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 pakupera kwezuva nezuro. Vamwe mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 2,892,366 vakanga vabayiwawo nhomba yepiri sezvinokurudzirwa. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayaiwana nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamirioni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro huri kukwira kubva pamazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 523 vakawanikwa vaine denda iri nemusi wesvondo kuchitiwo nemugovera vanhu chiuru nemakumi masere nevaviri kana kuti 1082 vakawanikwa vaine COVID-19. Mukuru wesangano rinorwira utano hwakanaka munharaunda reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti havasi kushamisika nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 mazuva ano sezvo paine kuvarayirwa kweveruzhinji kwakanyanya.
Ndingati isu hedu hatisi kushamisika nekuda kwekuti nyika yasangana nedambudziko refourth wave. Ndingadaira kuti taane nguva veruzhinji takavarayirwa zvakanyanyisa. Veruzhinji tisisatevedzere matanho aya atairamba tichitaura ekuti vanhu ngavazvidzivirire kunyanya-nyanya nhau yekupfekwa kumamaski nemazvo, nhau yekugara madaranganwa, nhau yekukurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa avo vari kudududza. Saka isu hedu hatisi kushamisika kuti nyika yasangana nedambudziko guru rekurwisana ne-fourth wave yeCovid-19.
Iyo fourth wave ine musiyano wakadii nemamwe mawave akambobatawo nyika?
Tikatarisa fourth wave yatava nayo zvinezvi yatarisana nevarianti idzva riri kunzi Omicron iro ratatarisana naro. Iro riri kunziwo zvekare rine ukasha hwakapetwa kaviri tichienzanisa nedelta variant yatanga tichirwisana nayo iya. Uye dambudziko rinoitika nderekuti panouya variant itsva tinenge tisina dzidziso kana ruzivo rwakakwana kuti richazenge richifamba sei, uye rinopa njodzi yakanyanya kumira sei. Uye ndingade kuti variant riri kuyo zvekare tatarisana nehoroday yenyu here nekrisimusi sezvakamboitikawo zvekare pasecond wave. Second wave yakauya gore rapera munguva iyoyi yatiino yakangofanana inoyi apo tanga tatarisanawo zvekare nehoroday yekrisimusi nenyu here. Apo tinoziva kuti veruzhinji tichazenge tichifara tichipembera horoday dzimwe nguva tichifarisisa tichitadza kana kucherechedza matanho aya anenge akataurwa aya maringe nekudzivirira kana kurwisana nedenda recovid-19 iro.
Mushure mekunge hurumende yazivisa nezvefourth wave, pane shanduka yamungatarisira here kubva mune veruzhinji maitiro avanga vachiita?
Chekutanga chatinenge tichinyanyotarisira ndechekuti veruzhinji vauye neuwandu hwavo kunyanyanyanya munhau yekubayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 sezvo zvakaonekwa kuti vaya vanenge vakabayiwa vanenge vaine dziviriro iri nani tichitarisa kune vaya vanenge vasina kubayiwa. Chouyawo zvekare rufu chairwo runotyisa uye hurwere chaihwo hunotyisawo zvekare. Saka tinenge tichitarisirawo kuti veruzhinji vachazenge vachiita mararamiro anoenderana nechenjedzo yavanenge vachipiwa.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa akakanda zvombo zvehutsi hunokachidza nezuro senzira yekuparadza vanhu vairatidzira muGambia. Vanhu ava vairatidzira senzira yekuburitsa kusafara kwavo nezvakaburiswa musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu vakawanda kusanganisira vana vadiki vakarapwa maronda ekukuvara mumhirizhonga iyi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Musangano uyu uri kuitirwa padande mutande panguva yeMoscow iri kuunganidza mauto ayo pamugano wayo neUkraine nechinangwa chekupinda munyika iyi zvechisimba. Mapazi akawanda ehurumende anoti mari dzaari kutarisira kupiwa mubhajeti ra-2022 ishoma zvikuru, uye hurumende inofanirwa kuona kuti gurukota rezvemari vamutuli Ncube vazadzisa kupa mapazi mari dzavanenge vavimbisa izvo vari kutadza kuita mumabhajeti apfuura. Blessing Zulu weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Bhajeti rakaparurwa navaNcube rinofanira kutambirwa nematare ose eparamende anoti reHouse of Assembly neSenate kuti ritange kushanda zviri pamutemo. Asi rwendo runo dzimwe nhengo dzedare reparamende dziri kuti haivhiyiwe. Vamwe vasiri kufara nebhajeti rakaparurwa iri mumiririri weNorton vaTemba Muliswa.
Iyo Ministry of Finance yakazvipa mari yakawanda inopfuura 100%. Ministry of Defence kuti yakazvipa mari yakawanda inopfuura 100%. Kasi vamwe vakapa 100% dzavo vakangowana just under 40%, if anything 33%, kuratidza kuti pa100 yavaifanira kunge vachiwana vakawana 33. Izvo zvichireva kuti basa racho rinofanira richiitwa kuti hurumende ifambe mawana 33% haifambe. Saka mubvunzo uripo ndekuti kana tisina kuvapa mari yoyo chenji yacho iri kupi, kana kuti takungotsigira mabhajeti pasina mari.
Vakafanobata chigaro chemubati wehomwe mubazi rezveutano amai Lynette Tennis vakaudzawo dare reparamende kuti mari yakapiwa bazi ravo haikwane uye inotoisa upenyu hwevanhu munjodzi. Amai Tennis vakati zvikamu 75 kubva muzana zvemari yekurapa TB, malaria, utano hwemadzimai nezvimwe iri kubva kumasangano akazvimirira anoti reGlobal Fund nehomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief. Hurumende yaibatsirwa zvikuru nemari yehomwe yeAIDS levy inobatirwa vashandi semutero, asi iko zvino inonzi yave shoma sezvo vanhu vakawanda vari kuzviitira mabasa emaoko vasingabhadhare mutero uyu. Vambuliswa vanoti kugadzirisa dambudziko iri dai hurumende yaita budget nemari yekuAmerica. Mashoko avambuliswa atsimirwawo nemukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Isisu sevashandi taitarisira kuti bajeti yegore rinouya inofanira kuitwa pane mari nevhalu. Saka kuzobhajeta neRTGS kana mabhondi kana kuti mazim dollar hatisi kuona kuti zvinozovatsira nyika. Nenyaya yekuti mwedzi miviri mitatu inotevera mafigures anenge ataura kuti kana kuti manumbers anenge aiswa anenge ari manumbers asingakwane kuti avatsire angava mabazi ehurumende akasiyana-siyana.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanoti mari inoshandiswa haina hayo kunyanya kukosha, nekuti
kutaura kwebhajeti urongwa hwemari hwegore ra2022 mumadhora ekuAmerica hakuite hako kuti mari yakapiwa mapazi ehurumende ikwane kana kuti mapazi aya apiwe mari nenguva. Dambudziko guru riripo nderekuti mari inenge yakataurwa pabhajeti nemari inozopiwa mabazi ehurumende mapazi ehurumende zvakasiyana nekure, sekuti vana mabharani vemari muhurumende vanenge vachiti mari haisati yavepo, sekuti mari yemitero inouya zvishoma zvishoma mwedzi wega wega.
Vaboroma vaenderera mberi vachiti
kuru chiripo ndechekuti kune mamwe mapazi ehurumende anotora mari yakawanda kudarika yavakapiwa pabhajeti, uye vane simba iroro kureva kuti ndivo vanopedzera mamwe mapazi ehurumende anenge achionekwa sekuti haana basa rakanyanya. Asi zvisinei, kudonha uremu kwedhora remuno kunoita kuti mari inopiwa pabhajeti isatenga ichokwadi ichocho. Asi Zimbabwe haikwanise pari zvino kutaura bhajeti yedhora rekuAmerica, sekuti kubvuma pachena kuti mari yemuno haina chaichatenga, zvinova zvisingapi chimiro chakanaka kuhurumende.
Vanyuve vakazivisa havo kuti mapazi ehurumende akanga akumbira mari inoda kusvika matrillion maviri nemabhiriyoni manomwe kana kuti 2.7 trillion yemunyika, asi ivo vainge vaine mari inodarika zvishoma mabhiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 927 billion yemunyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo, kunyange hazvo zvikwata zvemupremier soccer league zvakatarisana nedambudziko rechirwere checovid-19, mitambo yemugungano iri iri kuenderera mberi. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wepremier soccer league Mzvare Kudzaibare vati vatambira mashoko kubva kuzvikwata zvine chitsama zvichiti vatambi vazvo vari kubatwa nechirwere checovid-19. Nezuro chaiwo, murairidzi wetriangle Taurai Mangwiro akazivisa kuti vatambi vake vanomwe vabatwa nechirwere ichi vachinzi vambonogariswa pavo vega kuti vasatapurire vamwe vavo. Vatambi vanomwe ava vabatana nevamwe vatambi vatatu vechikwata chimwe chetecho avo varugara pavo vega mushure mekuonekwa vaine chirwere ichi zvekare. Mudzare Bare vati vari kushanda nana mukoti vezvikwata pamwe nePSL Medical Committee kurwisa kupararira kwedenda iri mugungano renhabvu iri. Asi mukuru wePSL Medical Committee Dr. Edward Chagonda vanoti zvichanetsa kumisa kupararira kwechirwere chizvachose nekuti vatambi vari kuzopinda muruzhinji vapedza mitambo yavo. VaChagonda vanoti dai paine mari vaida kuti vatambi vagare mukamba kuzvikwata zvavo vasingasangane-sangane neruzhinji, asi nemamiriro akaita zveupfumi munyika izvi hazvikwanisike. VaChagonda vanoti chavari kugona kuita kubata vatambi vane chirwere ichi vasati vapinda munhandare, apo vanoita ongororo yavo mitambo isati yatanga kuitira kuti vasasangane nevatambi vanenge vasina chirwere ichi. Mugwaro ravatenderedza kuzvikwata zvavo. PSO irikukurudzira zvikwata izvi kuti zvitevere nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere ichi sezvinotaurwa nehurumende pamwe neWorld Health Organization. PSO inoti yaronga mitambo izere mugungano iri kutanga mangwana apo Harare City irikusangana neYADA muNational Sports Stadium. Mutambo uyu waiswa pakati pesvondo nemhaka yekushomeka kwenhandare muHarare sezvo Capes United, Dynamos, Herentals, Harare City neYADA dzese dzishandisa National Sports Stadium. Nhandare yeRufaro Stadium yakanzi haichakodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro uyezve Gwanzira Stadium yave kuita kunge munda wechibage. Black Rhinos neCapes United dziri kusangana munhandare imwe cheteyo nemugovera, Dynamos ichibandana neCranbourne Bullets nesvondo muNational Sports Stadium mekare. Murairidzi weDimbare Tonderai Ndiraya anoti vanofanira kukunda mushure mekubva kurohwa netriangle 1-0.
Uyu mutambo wakatikoshera, tiri kushanda nesimba uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Kunyange hazvo vaine matambudziko makukutu eCovid-19 aya, triangle yarongerwa kushanya kukariba kunosangana neZPC. Mangwiro anoti chishuwiro chavo kuita zvakanaka muleague mushure mekutatarika muchibuku Super Cup.
Tange tisiri kutamba zvakanaka sechikwata kombe makwikwi echibuku. Itarisiro yedu kuti tichakwanisa kuzvisumudzira nekutamba zvakanaka muPremier Soccer League. Asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mosho dzatanga tiinadzo.
Vatsigiri venhabvu vave kubhadhara majora matatu kuona mitambo iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Chirongwa chevechidiki chethe connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munguva inwe Zimbabwe yatarisana nemhando itsva yeCovid-19 yeOmicron pamwe nezviri kuitika munyaya dzekodzero dzevanhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Kanzuro yeHarare inoti iri kupinza basa vakoti vanodarika mazana matatu kuitira kuti vagari vemuguta vawane utano hwakanaka. Vagari vekumasvingo vari kudyira kanzuro yavo marasha mushure mekunge yatengesa bhazi rekanzuro nemari inoita zviuru makumi maviri zvemaRTGS. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 horamba huchikwira munyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.